takawirirana isu kuti tichange tichibatana nemamwe mapato mune iyo yavari kutaura inonzi coalition. Takawirirana kuti tinge tichitaura neMDCT nemamwe mapato ari kushanda neveMDCT kuti tione kuti hatingakombi moto uyu wezanu tiri pamwe chete, tiudzimure takabatana. Vakuru vesangano redu vakawirirana kuti tifanigwe kuita izvozvo. Vakabvumirana nemanegotiations ari kuitika pakati pedu neveku-MDCT.
Tinozwa kuti bato renyu rine zviga zvarakatema zvarinoti zvinofanira kutanga zvagadziriswa kana kuti zvawiriranwa musati maisa runyoro rwenyu pamubatanidzwa uyu. Ndezvipi zvamuri kuti zvinofanira kutanga zvagadziriswa?
Tine zvishomanene zvinofanirwa kutanga zvagadziriswa, asi izvozvozvo takataurira vabuye vedu veMDCT, shamwari dzedu dzeMDCT. Hatingadi hedu kuita manegotiations kana kutaurirana pajekerere munews, asi nyaya dzatasara kuti tiwirirane inyaya dzemasitsi mashomanene ekuparamende. Towirirana kuti presidential candidate inenge ichiva iyo vatsvangirai, then tochiona kuti tozvifambisa sei zvimwe zvakamira nyaya dzekukanzuru nekuparamende.
Mangwana muri kutarisirwa here kunge muchiendawo kumusangano iwoyu kunyange hazvo musati mawirirana pane zvamuri kuda izvo?
Mangwana tichange tiripo. Mukuwirirana umu tinogona kuwirirana nekuti zvizhinji zvacho zviri muagreement tinowirirana nazvo.
Pane vamwewo vari kuona danho irori ramatora rekumbononoka kuisa runyoro rwenyu pachibvumirano sekunge bato renyu risina kugadzikanawo panyaya yekuumba mubatanidzwa uyu. Mubato menyu muri kuwirirana here mese panyaya iyo?
Tiri kutowirirana zvakanakisa chose. Kunonoka kwatakaita ndeyekuti isusu kutaurira navo takati nonoke, munorangarira manegotiations edu achangotanga manje manje. Mamwe mapato avo ava nemwedzi kana 6 months, 3 months vachitaurirana, isusu tichangotanga manje manje. Saka tiri kuita chirikiriki kumanya manya kuti tinge tivabate vamwe. Saka nyaya iyoyo ndoo yangoti nonodza mbijana, asi tine tarisiro yokuti mukati megonyeti iri nekukura kwaro tinokwanawo.